Vanaronga makundano aya vari kushushikana nekutatarika kuri kuita vatambi vemuno avo vasati vatora mukombe uyu kubvira muna 2000 apo wakatorwa naMark McNulty. Gore rino mutambi wemuno aive pachinhano chiri nani ndeRyan Cairns uyo aive pachinzvimbo chegumi makundano akatorwa mukombe naAlbert Venter weSouth Africa. Mamiriro ari kuita zvino ave kutoita kunge makundano aya ndeekuSouth Africa sezvo kubvira muna 2000 imomo mukombe uyu nemari inoiswa nemakambani emuno zviri kungoenda kuSouth Africa. Asi chokwadi ndechekuti Zimbabwe iyo yaive nevatambi vatatu muurongwa hwevatambi zana vanorura pasi rese APJA, Tony Johnston, McNulty naNick Price yasarwa nemutambi mumwe chete chete Scott Vincent uyo ari kutamba zviri nani nevekune dzimwe nyika. Asi Vincent wacho ari kure kure pavatambi vanorura pasi rese sezvo ari pachinhano chezana nepfumbamwe 109 uyezve achitambira muAsian neJapanese tour. Munyori mukuru weZimbabwe Open vaMichael Mahachi vanoti gorofu inofanira kudzidziswa muzvikoro sezvinoitwa mimwe mitambo yakaita senhabvu nekumhanya izvo zvine mwaka wazvo gore negore kana Zimbabwe ichida kuita vatambi vane mukurumbira sezvaiveko kare.
Tinofanira kutora mutambo wegolf kuzvikoro zvedu nokuti kana tisina kutora mutambo uyu kuzvikoro tinozonetsekana kana vakura vasina kunge vagadzirwa zvakanaka. So ndinokochedza vakuru vanodzidzisa mitambo muzvikoro kuti vatore mutambo wegolf sekutorawo kwavanoita mitambo yenhabvu.
VaMahachi vanoti Zimbabwe ine nhandare dzegorofu dzakanaka dzakawanda dzinofanirwa kunge dzishandiswa nevechidiki asi izvi hazvisi kuitika. Vanoti munhandare idzi ndimo makabuda vatambi vakaita Surprise naMcNulty avo vakaita mukurumbira unotyisa pasi rese.
Tambo watakagadzirisa munhu akaita world number 1 Nick Price and tine courses oro nhandare dzinotambirwa golf dzakawanda dzatinofanira kunge tichisenzesa.
VaMahachi vanoti kunyange hazvo bazi revechidiki reZimbabwe Junior Golf Association riri kuita basa guru muzvikoro ndimo mune midzi yemitambo. Anotaura akamirira bazi redzidzo yepasi muhurumende vataungana ndoro vanoti mitambo yese inotenderwa muzvikoro asi ichiitwa chete nguva dzedzidzo yemabhuku dzapera. Mutungamiri weZimbabwe Junior Golf Association vaTemba Sibanda vanoti mutambo wegorofu watove kutambwa muzvikoro asi izvo chete zvine dzinhandare dzemutambo uyu seHeritage neSt John's. Vanoti chinangwa chavo ndechekuti gorofu itambwe muzvikoro zvose munyika sezvinoitwa nhabvu nekumhanya asi izvi hazvisi kukwanisika nemhaka yekuti zvikoro zvakawanda hazvina nhandare dzekutambira mutambo wegorofu. Pari zvino vaSibanda vanoti vakaumba makomiti munzvimbo dzakasiyana-siyana kuedza kuparidzira nezvemutambo uyu mune vechidiki kumativi mana ese enyika. Makundano eZimbabwe Open anodzoka zvekare gore rinouya apo pane tarisiro kuti vatambi vemuZimbabwe vachaitawo zviri nani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.